mumwe wevashandi vepabikita mine vataurai mhanga vaudza Studio 7 kuti vashandi vazhinji nhasi vadzoserwa kumba.
Vakaivo pakambani yose ezvidhikita minerals ezvioyevaese vakanzi makambani zese nemasubcontract ese anofanwa kuzomuda kuopareka kutanga nhasi vachitaurayo vachiti pane zvidombogadzirisa nehurumende hameno kuti zvinhu ivo vari kuti kunga mubhikita minerals mane about 32 masubcontracts arimo saka hameno kuti pane humore hukuitwa here kana kuti nokupiwako matombo.
Mukuru webasa pabhikita minerals mine vadavid mwanza vati kambani haina kuvhariswa nehurumende sezviri kubuda mumashoko ari kutenderera, asi yakakumbira kuhurumende kuti imbovhara kwemazuva manomwe ichigadzirisa mabasa ayo pamwe nehori unonzi huri kuitwa mukuburiswa kwezvicherwa zvisiri pamutemo.
Hachisi chokwadi kuti mugodhi wedu wavhara, asi nyaya iripo ndeyekuti tambomisa mabasa edu ekugaya mabwe nokudawo kuti pane zvatinoda kugadzirisa mumashandiro atinoita nevashandi vanoshandira kambani yedu vanenge vari macontractors. Sevanhu vanoteedzera mutemo wenyika, tinoramba takamira zvakanaka nemitemo yedu, uye kuti zvinodiwa nemitemo yacho tinofanira kuzvizadzikisa kuitira kuti mabasa edu agone kufamba zvakanaka.
Vaenderera mberi vachiti vashandi vose vamira basa vachabhadharwa mari dzavo pavanenge vari kudzimba zvinhu zvichigadziriswa, uye vanodzoka pamabasa avo kwapera svondo. Asi vashandi pamwe chete nevamwe vanoti hurumende yakavharisa kambani yesinomine kubva dzakabatwa vanhu vachiba lithium. Munyori mukuru musangano unomirira vashandi vemimigodhi reZimbabwe Diamonds and Allied Minerals Union kana kuti ZIDAO vaJustice Chinema vati vanotambira danho ratorwa nehurumende vachiti kambani iyi iri kumbonyikidza kodzero dzevashandi pamwe nekuita huoro.
Saka tiri kutarisira kuti zvaitwa nehurumende kuti vari kuinvestigeta zvichange zvichiburisa maresauti anosanganisira kuti vashandi vacharamba vaine kugarwa vanga vachiita before, vashandi vachawanikawo vachipuhwa mari ipamusoro inoenderana nepoverty bottom line, mari inoenderana nezvicherwa zvavari kumaina. Totarisirazve kuti nyaya yekunzi lithium yanga ichibiwa, tiri kuona kuti pamwe ndicho chimwe chikonzero chihombe kuti pane vanonzi vanga vachiba vanga vachichera pasi. Saka tinoti icorruption iyoyo.
Mukuru webasa mubazi rezvemigodhi mumasvingo vamasaumudzira varamba kutaura neStudio 7 vachiti havabvumidzi kutaura nevatori venhau, vati tibate munyori mukuru mubazi ravo vaOnesimo Moyo avo vanga vasingadairi nhare yavo kana kupindirwa mubvunzo.
Inini handitendi kuzitaura nevatori venhau nokuti mutauriri weministry ndipermanent secretary, saka ino arigone kupa mastatements kumedia.
Kunyange tisina kunzwa kubva kuvakuru vekambani iyi nezvavari kupomerwa zvekubata vashandi senhapwa, muzinda wechina muzimbabwe unogara uchiramba kuti makambani ezvizarwa zvemunyika yavo hazvimbonyikidzi vashandi. Mutauriri wemapurisa mumasvingo inspector kuda kwache dhewa vaudza Studio 7 kuti vanhu vakasungwa vakamboreketwa sezvo nyaya iyi ichiri kuferefetwa. Nyanzvi munyaya dzezvezvicherwa dzinoti matombo anenge acherwa lithium anenge aine zvimwe zviwanikwa 10 nezvinomwe, kunyange mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati zvicherwa izvi zvikwenenzvere munyika chisati chatengeswa zvinonzi chichiri kuendeswa kuChina chisina kuitwa izvi zviri pamutemo wenyika. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo. Dini Godfrey Mtimba.